Vashara nevatorerena umwedzi wapera, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Muchangwa vakati zvirango izvi zvapa kuti Zimbabwe irasikirwe nemari inodarika mabhiriyoni makumi mana nemaviri.
The minister stated that Zimbabwe had lost at least $42 billion on account of the sanctions.
Zvirango zvinonzi zvakanangana nevashoma munyika, asi chokwadi ndechekuti zvakanganisa zvakanyanya vanhuwo zvavo, kunyanya madzimai nevana vadiki.
Asi vachitaurawo nestudio 7 mumiriri weamerica muzimbabwe vabrian nichols vakaramba mashoko ekuti zvirango zvakanganisa zimbabwe. Mashoko aya atsinirwawo nevaive mumiriri weamerica muzimbabwe vaharry thomas vanoti zimbabwe haisi kukwereteswa mari nekuti iri kukundikana kubhadhara zvikwereti. VaThomas vanoti zimbabwe yainge yatomira kupiwa zvikwereti neimf muna 1999 nekusabhadhara zvikwereti, uye zvirango zvakatozouya muna 2001 kune vamwe vakuru muhurumende. VaThomas vati zimbabwe inofanira kuzvipira kuti igadzirise upfumi hwayo.
It's going to be a long road, and I think we need to make that clear. You don't get out of the depths overnight, but it's simple.
Izvi zvinotora nguva, asi zvinofanirwa kubhadharwa.
Zvidhera inopa america simba rekumisa kuti zimbabwe itihwe mari neimf, world bank, african development bank, asi vathomas vanoti america haina kana kumbobvira yashandisa simba iri nekuti zimbabwe haibhadhare zvikwereti zvayo, nekudaro inobatwa seyakageza negoka munyama. Asi vamwe vakuru muhurumende vanoti kubhadhariswa mari inosvika mamiriyoni gumi masere kwakaitwa bhanga restandard chartered nekutyora zvirango zvakatenderwa vamwe vakuru vehurumende muzimbabwe neamerica nebritain mucherechedzo wokuti vakatemera zvirango vari kuvhiringidza upfumi hwenyika. Izvi zvakaitika kubva muna 2009 kusvika 2013. Mumiriri weeu muzimbabwe vatimo o'connen vanotiwo eu ine vanhu vatanhatu chete vari pazvirango nemakambani mashoma, uye kuondomoka kwezimbabwe hakunei nezvirango zveeuropean union. Vanotiwo eu iri kutenga zvirimwa zvakawanda kubva kuzimbabwe. Nhengo yezanu pf vari muzvemabhizimisi vagilbert mponda vanoti zvirango mutoro mukuru kunyika. Asi mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato remdc uye vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanoti zanu pf iri kuda kuhwanda nemunwe.
Ini ndakaita finance minister, zvamunoti zvirango zvacho zviripo, economic stabilizer, vanhu vakaenda kumabasa, vanhu vakadya vachiguta. So ngatiregerewe kunyureva nhema neagenda yedeflection, neagenda yedeception, neagenda yekunyepera vanhu. Hazvisenze. Zvemasanctions inhema dzakaimbwa naxq.
Mumwe wevakatemerwa zvirango izvi vabright matonga avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vanoti zvirango izvi zvakavabaya panyama nhete. Vamatonga vanoti vari kutadza kuita zvinhu zvakawanda kuburikidza nekutemerwa kwavakaitwa zvirango uku muna 2005 nesangano reeuropean union. Sezvinotaurwa nevakawanda vari mubato rezanu pf vamatonga vanoti zvirango izvi zvakonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi, zvikuru sei munyaya dzekuti nyika iwane mari yekunze inodiwa kushandiswa mumapandiko akawanda ezveupfumi. Vamatonga vanoti kuwira pasi kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika pamwe nekushayikwa kwemari yekunze munyika, mucherechedzo wekuti zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vavo vari muzanu pf zvakonzera kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Kunyange hazvo nyika dzekumavirira dzichiti zvirango izvi zvine vanhu vazvakanangana navo, vamatonga vanoti zvirango izvi zvakanangana nezvizvarwa zvese zvezimbabwe.
Vanhu ruzhinji rwevanhu ndo runosafiswa ende rizini yaita kuti vanhu vasafiswe ndorokuti nyika ikashayiwa forex paya payakunzi haipolitics. Bvisai utongi huripo tokupai isusu utongi hwatinoda, vonge vachitora zvinhu zvavanoda. Tera kutaura chaizvo muno munonzi Zimbabwe yakashata, america yakavaka one of the biggest, it was the biggest embassy in Africa. Yavakavaka muno muzimbabwe nyika yakaipa. Saka apa vari kutsvaga, vanenge vachitsvagawo utungamiri hwavo vavanokontrola kuitira kuti mainterest ekuamerica anga achisevhwa.
Asi rimwe gweta remuharare vakudzai kadzere vanoti zimbabwe iri kutadza kusimudzira upfumi nekuda kwekutadza kwayo kubhadhara zvikwereti zvayo kunze kwenyika, kwete kuti zvirango ndizvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika.
Nyika yezimbabwe inoafetwa katatu. Pakatogadzirwa zimbabwe risina vachinzi zvidhera kuti pasawane kana kuti unokwereta mari kune dzimwe nyika dzemaus dollars. one was AGOA. We AGOA we are and we nika American is agriculture. Puti nika American wansa kutenge sawu. Jiri mwazayo une nika dema Afrika isi kutenge sawu ikoko. Zimbabwe ili mwaka sena mte mwa AGOA asa ibu mirwe kule jipinda ipapu. Kozo ononzi offer kinduwe office of foreign assets. Kwa Amerika kuti hakuna company kwa Amerika na mabengi anokwanisa kupa munhu chikweriti kana kudyidzana nenyika ndipa mutemo wesingabvumirwe zvedzidhera.
Mutauriri wemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda vanoti utongi hwehudzvanyiriri nekusafambisa sarudzo zvakanaka kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa ndiko kuri kukonzera kuti zvirango izvi zvirambe zviripo.
Nyaya iripo yekutanga ndeyekuti masanctions aripo andinoziva nini masanctions ari kuiswa kuvana vemuZimbabwe nehurumende yeZambia. Yekuti sezvivana muZimbabwe havagoni kuungana, havagoni kusangana, havagoni kutaurira zvavanofunga, vanongorohwa vachingoita zvinhu zvisina musoro. Izvo ndizvo zvinoita kuti pave nemasanctions.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu uye vashanda nesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vanoti onyaya yezvirango iyi iri kukonzera kuti ZANU PF iwane zvekutaura isingagadzirise nyaya chaidzo dziri kuita kuti zvinhu zvifambire zvakanaka munyaya dzeupfumi pamwe neutongi hwejekerere. VaMaduku vati nyaya yeuori ndiro gonzo rapinda mudura.
Masanctions zvinoita zvati akabviswa anotibatsira kuti tinyatsorova nyaya chayo chayo yemuZimbabwe muno, of which nyaya chayo chayo inyaya yecorruption, nyaya chayo chayo inyaya yeutungamiriri hweudzvanyiriri.
Kuchema chema kuri kuita ZANU PF nenyaya dzezvirango kwakakonzera kuti vaMnangagwa vasvitse nyaya iyi kumubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica muSADC idzo dzakatotora danho rekutsigira Zimbabwe mukukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Kutaura kudai pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa nemusi wechishanu kwakanangana nekukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.